manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 24 2017
makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tendo watu mafansa kwa vanesu, mchirongwa chedu cha nasi, ini ndini wenyu, jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu, blessing zulu nchiti, ezu neziri mchirongwa chedu cha nasi.
Zanganore International Trade Union Confederation, rosho ropoza urumende, zuchitevira danu rayo rekubisa vanu migwagwa, isina kuwa sigira nezu kuita.
Nengo ZMDC inotungamirwa na wabonge ntangirai zakarowa kuchitungwiza nemusi wesvondo zvinotadza kumiswa pamberi pematare dzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinomirira masangano evashandi pasoro sere International Trade Union Confederation kana kuti ITUC rinoti rinoshoropodza zvikuru kubviswa nechisimba kwevanotengesera migwagwa zvichitevera kurudzire mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Sangano iri rakanyorera vaMugabe tsamba richiratidza kunyunyuta kwaro uye kuvayeuchidza kuti hurumende yavo iri kutyora bumbiro remutemo wenyika pamwe nemitemo yepasiro rose. Mutsamba yavo kuna vaMugabe, munyori mukuru weITUC, amai Sharon Barrow, vakati sangano ravo rinokurudzira kuti hurumende imise kudzingwa kwevanhu migwagwa uye kuti itore matano ose anokodzera ekuona kuti vanhu ose ivava vagariswa patsva. Mutevedzeri wechipiri wemunyori weZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, vaThomas Mashingwe, vanoti sangano ravo rinotsigira chose danho reITUC nekuti vazhinji vevari kutengesera migwagwa vashandi vakarasikirwa nemabasa vave kutsvaga kurarama. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMashingwe pamusoro penyaya iyi.
Zvakaita ITUC inozvitenda nekuzvikudza nekuti maonero avo nemafungiro avo ndo mafungiro edu isu sevashandi Zimbabwe Congress of Trade Unions. Iri kuti nyaya yemavenda inyaya yakagadzirwa yakasikwa nehurumende yeZanu-PF nekuti mabasa hakusisina makambani akavhara. Chechipiri ndevekuti vari kunzi mavenda iwavo vazhinji vavo vakadzingwa mabasa pakaitwa judgment yadzidya usiku ya2015 iya. Ndo washandi wawa mavenda kuti variritire mhuri dzavo.
Munoona here vaMugabe vachizotora matano zvichitevera tsamba yatinonzwa yakanyorwa neITUC pavari pamusoro penyaya
iyi? Vanogona kusatora kana kutora matano panyaya iyoyi, asi zvapachena kuti pasi rose iri kuona kuti vanhu muZimbabwe wari panguva yakaipisisa yeudzaniriri. Saka izvozvo zvinovabisa chimiro kwavanofamba.
Totarisawo zviri kukurudzirwa neITUC zvekuti vanhu ivava vanga vachiwaniswa nzvimbo dzekuseenzera. Mungaona zvichiitwa here izvi?
Ndo zvatinokurudzirawo nesu, asi maonero edu ndeyekuti hurumende iyo iripo iyi haidi vanhu. Saka kuti vagadzire vanhu kubekuti vashandire zvitori kure navo. Dambudziko revashandi revarombo muZimbabwe raane makore anopfuura makumi maviri. Hurumende havadi kugadzirira vashandi varombo kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Saka hationi vachiita chimwe chinhu.
Vanga vari mutevedzeri wechipiri wemunyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vaThomas Mashingwe vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Nengo ZMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika uchitungwidza nemusi wesvondo dzakundikana kumira pamberi pedare sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa. Zvichitevera chikumbiro chaiswa mudare nemagweta enhengo idzi, dare rati vaDeuma Amos Kaliati nevamwe vavo vaviri vazodzoke kudare kana vachinge vanaya. Vakaliati vachiri muchipatara umo vari kurapwa, asi vamwe vavaviri vakaburitswa muchipatara nezuro. Mutauriri wemDCT vaObed Gutu vanoti havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakarwiswa ndidzo dzave kuenda kunomiswa pamberi pematare. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navaGutu kuti tinzwe kuti zvafamba sei kudare redzimosva.
Mishungu tinotiyo yaikapostponed nokuti mumwe wedu komana wechidiki anonzi Delma Kariati akakuvadzwa zvakaipisisa zvokuti atori muchipatara pari zvino, zvokuti haangakwanisi kuti angapinda mukoti ari mustate ari iyoyo. Saka ndinofungira ini kuti ndo zvimwe zvezvikonzero zvasakisa kuti nyaya isakwanisa kuti ingaenderera mberi, nokuti vanenge vachida kuti vose vari munyaya vavepo.
Takataura nemukuru wevechidiki webato renyu achiti havachakwanisa kuramba vakangopeta mavoko vanhu vavo vachirohwa, munoti chinyi nazvo?
Vahwande, ndoona kuti ndijekese ipapo kuti bato redu isu ibato rorunyararo. Tiri bato kubva patakavambwa, tiri bato rinotevedza mutemo, tiri bato rinoita zverunyararo, tiri bato risingaiti chibanditi zvomusindo. Zvataura vechidiki vedu ndeyekuti tingasvika kupi tichingopondwa tinyerere? Havana kuti ivo vakuda kunoita zvemusindo.
Saka imi muri kuita sei kuti zvinhu zvakadari zvisaramba zvichiitika?
Isu tinoramba tichingokurudzira vezvematongerwo enyika, mapato ose, kuti politics hazvirevi kuti ngativurayane, ngatipondane. Kuva mumapato akasiyana hazvirevi kuti tava kunzi yava hondo. Ngatiitei politics dzine hunhu.
Munoti chinyi kuzanu PF?
Toda kukurudzira vezanu kuti vataurewo nemayuta avo kuti vadzidzise vana ava kuti bodo handizvo zvinoitwa mupolitics. Politics ndedzekuvaka nyika, hadzisi dzokutemana nemasanu, pondana nematonda nokukuvadzana kwete.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuti vavhote chiri kupetwa mangwana, vagari vemunzvimbo dzakaitwa chirongwa ichi vachinyunyuta vachiti vari kutyisidzirwa nevatsigiri vezanu PF. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikamu chekutanga ichi chinopetwa mangwana kuchiredzi mwenezi pamwe nechivi South, uko kunonzi kwakanyoreswa vanhu vashoma zvitevera zvipingaidzo zvakawanda zvakasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Masangano anoongorora kunyoreswa kwevanhu masvingo anoti haasi kufara nekushomeka kwevakanyoresa kuvhota vachiti zvinogona kukanganisa sarudzo dzegore rinouya. Mutauriri wemasvingo Human Rights Trust vatinei mapinguro evanoti havasi kufara nemaperero aita chikamu chekutanga chekunyoreswa kuvhota sezvo vanhu vazhinji vange vachityidzirwa.
Women Rights Trust hatisi kufara nezvakaitika. Vanhu vakarejista vashoma sazvikuru. Izvi zvakakonzerwa nokuti pakazopinda politics in play mukati momo, mokuti vanhu vanga vakunzi Command Agriculture vodiopuwa maserial number, votoregwa voudzwanzwa serial number iyoyo inozoratidza vanhu kuti kavhotera pasipo unoonekwa zvichinzi ndinofanira kuvhotera rimwe bato. Saka zvinenge zvakarekera kubato rimwe. Saka vanhu vanorejista kuvhota vatozoita vashoma, nokuti vanhu vanotya kurohwa, especially veopposition vanenge vari padisadvantage.
vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano we Community Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti vanhu vazhinji vakatadza kunyoresa kuvhota pachirongwa chekutanga.
Chirongwa chekuti vanhu vange vachiexercise right yavo yekuti vavhote nekuvhoterwa chakanaka chaizvo, asi dambudziko rakaitika pasiveki nderekuti vakauya kuvanhu vasina kugadzirira. Tikatarisa nyaya yemavhota educators akanga achitenderera, akauya 1 week before ivo vauya kuzoregistra vanhu. Saka soko ranga risati ramwirira muvanhu, uye vanhu vacho havasi kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei uye zvinoitirwa kupi. Saka kushayikwa kweinformation muvanhu mumatunhu akaita sana Mwenezi, agara asingabati radio, kusingasviki manewspaper, hakusviki kana hakuna kana community radio station. Saka information vanga vagara vasitorina. Vanhu vakawanda vemumwenezi nomuchiredzi havana kunge vachikwanisa kunge vachiregistra kuvhota. Izvozvo ndo zvimwe zvedambudziko ratakasangana naro tichiona plazi vakapiwa madays mashoma ekuti vange vachiregistra kuvhota. Saka vanhu vazhinji vachasara vasina kuregistra kuvhota.
Asi vamwe vagari vari kukurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso painotanga chikamu chechipiri kune mamwe matunhu anosanganisira Masvingo nedzimwe nzvimbo dzekwaChiri dzakasara. VaThomas Zinduru vekwaNgundu kwaChiri ndomumwe wavari kukurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso panhau yekunyoresa kuvhota.
Vanga vasina kuadvertisa vetaka tisingazivi kuti izvozvo zvotanga rini zvikopedza rini. Saka tinotarisira kuti ivo vezeki vevagona kutibatsira pavanoenda zvavo kuna mamwe matunhu vakwanise kuti vadzidzise vanhu.
Kunyange mukuru wezeki mumasvingo vazeki Spudurai vasina kubatika kuti vatipe maonero avo pakupeta kwechikamu chekutanga, mashoko abuda muzeki anoti vanhu vakanyoresa pachikamu chekutanga munyika yose vari pasi pemiriyoni. Zeki inotarisa kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose. Chikamu chechipiri chinotanga musi wa29 Gumiguru mumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25. Munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Kuepwet, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara; Kumanekaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavan, Chimanimani East and West; Mutare, South East and West; Manikaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavan, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North neSouth; Mount Darwin, North neWest; Mashonaland East, Mudzi, North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Hurungwe, Magunje, Central, East, North neWest; Kumasvingo, Chiredzi, East, West, South neNorth; Mwenezi, East neWest; Chivi, South; Matevheleland North, Lupane, East neWest; Binga, North neSouth; Matevheleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Munyori mbazi rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Haramba vanoti vaMugabe havana kumbobva vadomwa neWorld Health Organization saGoodwill Ambassador zviri pamutemo. Vachitaura pamusoro pekubviswa nyembe kwakaitwa vaMugabe neWHO nemusi wesvondo, vacharamba vakati vaMugabe vakanga vasati vadomwa zviri pamutemo kuburikidza nekupiwa gwaro rinoratidza kuti vaitwa Goodwill Ambassador. Asi mashoko avacharamba aya anopesana zvachose nezvakaitika kumusangano wakaitirwa kuUruguay uko WHO yakabuda pachena kuti yakanga yapa vamugabe chiremera chekuva munyarikani weWHO muAfrica anenge achiona nezvirwere zvisingatapuriranwe.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Paramende yedunhu reKurdistan riri muIraq nhasi yati sarudzo dzemutungamiri wenyika pamwe neparamende mudunhu iri dzichanonoka nemwedzi misere mushure mekunge mapato ezvematongerwo enyika akundikana kuisa nhengo dzichakwikwidza.
Mumwe mukuru mukuru pamwe chete nemuongorori wezvematongerwo enyika vanoti vagari vemubhuku remuniger rakaurayirwa mauto mana ekuamerica mwedzi uno vanogona kunge vakanonotsa kufamba kwemauto aya senzira yekupa mukana kune vaivahwandira kuti vavarwise uye kubatsira kuti mauto aya apinde musungo wevarwisi ava.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vemabhanga varamba vakatsika madziro vachivanyima mari dzavo. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemutungamiri wesangano reBankers Association of Zimbabwe Dr. Charity Jinya ekuti vemabhanga havachakwanisi kupa vanhuwo zvavo mari dzavo sezvo vari kutanga vapa vemakambani anotengesa zvinhu kunze kwenyika vachiti mabhanga pari zvino haana kana mari yakakwana yemabond notes kana yedzimwe mari dzekunze dzakaita semadhora ekuAmerica. Dr. Jinya vanoti vanhu ngavatenge nemaATM cards. Asi vabiti vanoti vari kushamisika kuti vebuzz vanodei pahuku yemweni nekuti dambudziko rekushomeka kwemari riri pakati pehurumende yakatora mari idzi mabhanga nevanhu vacho.
It's a question of time before magweta aenda kumatare. Remember kuti mugore ra 2006 to 2008 mari dzakatorwa dzevanhu dzanga dziri maaccounts aizi maFCA ayai. Dzimwe dzacho dzikafinansa election. So and all along mabhenga aya aiita nharo achiti ano it's an act of God inonzi pachirungu kana palatin vis major. Mari yatorwa necentral bank so hatikwanisi kukupai. But kune kambani yakaendesa bank rinonzi Standard Chartered. And of all people it was actually a Chinese company. Supreme Court nemutongo wakatongwa namai Justice Ziyambi kati vapei mari.
Mashoko avabiti atsinirwawo nenyanzvi munyatsi zveupfumi vachionawo nezvevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano.
Asi haisiyo nhau yekuti vanhu vati hanzi hatikupii mari kutoita meeting kuti hanzi hatikupii mari topa maexporters. Vaifanira kuita kuti tinodambudzikwa asi mukati pamwe dzimitaro yemishano ichatera tichanga taisa mamecha zvakati nekuti tinotarisira kuti hati une mari yedu unofanira kutipa mamechas. Hatisatamboona isusu munyika pekuti mabhengi charo ukangaona chikwezi nebhengi hari kusiba.
Vatiwo vanhu vakawanda vave kuona zvisina kukodzera kuenda kumabhanga nekuti havadi kufambira dhongi rakaora.
Vanhu vari kupuwa maroso, kupuwa maroso chaiwo, maroso unoazi here blessing, macoin. Unobva waona njukumba yemacoins uri ukasasunga bhurugwa netambo yerwodhewe yekuchimanimani rodona nemacoins. Hapana mari kupuwa, $20, $30 waita lucky, wamira mukiyo kana kuti mazuva mangani. Saka vanhu nyaya yekubhengi vazhinji havachaende, vakungoziva kuti kwakafira kitsi.
Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti nemamiriro akaita zvinhu zvakakosha kubatsira vemabhizimisi. Asi tabvunza vaJabangwe kuti zvinobatsirei kupa vanhu vanogadzira zvinhu kuti vagadzire zvinhu vachitengesera vanhu vasina kana kobiri.
Vanhu vari kukwanisa havo kutora havasi kukwanisa kuitora secash asi unokwanisa kuswaipa sezvamunongoera ndokuva muWashington ikoko zvakawanda zvamunotenga munotenga nechi eswaipa.
Dr. Mugano vanoti havatenderani nemashoko aya vachiti vanhu vari kushandisa maATM cards vari kutoomeserwa.
Ndidai swipe yacho ine price 1 paibada pasina nyaya nekuti kutenga kutenga manje pane maprize 4 yebond note yeko cash yekuswipa Ekech, ekech ndiwe kachipa zachose zikambwede.
Governor we Banga Gurenyika, Dr. John Mangujga, baka zivisa kuti Zimbabwe, ya ingia wana chimwe chikwereti, chemari ino shika madora zuru mazana matanatu kuva kubanga are Afri Exim Bank. Vama Mangujga wakati, mari iye, ichabatira zukuru kupeza dambudziko rekushomeka kwe mari. Vajabangwe wanoti, vanotarisira kuona mtsauko wacho.
Tisa rizayo, nukuti Arabi zaiti yenga ichiti sondeleo ini. Yanga ichizo wana yanga utano ni Samaria yangu chini ya stabilization. Juu zina baadhi na kuti zina zuko wana Mario kwa uchini kuti ni sisi para kwe au anita tu wana export.
Aswa biti vanoti ukukupeza nguva kutenzo ni river.
600 milioni mkoma blessing ido nwe pane mari rudiwa.
Nyanzvi mnyadzizo upfumi dzinoti kuti dambudziko rekushomeka kwemari ripere muZimbabwe, nyika inofanira kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze, kumisa nyaya yeuori, kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi, uye vanotiwo hurumende inofanira kumira kushandisa mari yaisina.
Vamwe vaimbova vashandi vepamugodhi weOld Nick Mine uri kunze kweguta reUlawayo nhasi vapinda muzuva reshanu vachigara panze mushure mekunge chikonzi nemapurisa vavadzinga mudzimba dzavanga vachigara pamugodhi uyu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kandi ava vanosvika makumi maviri nevasere pamwe nemhuri dzavo vakadzingwa mudzimba dzepamugodhi wepaOld Nick Mine nemusi wechitatu svondo rapera, vachinzi vachafanirwa kuramba vachigara mudzimba idzi sezvo vasingachashande pamugodhi uyu. Asi vamwe vevashandi ava vaudza Studio 7 kuti hapana kwavangaenda nekuti havasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira kwemakore akawanda vasati vasiya basa. Mumwe wevanhu ava vasainozi Arieri vanoti vakashandira kambani yeOld Nick Mine kwemakore anopfuura makumi matatu asi kusvikana nhasi havasati vawana mari yavo.
Ndine 34 years ndichishanda panapa, saka ndakatini ndasvisa 65 years zvokuti tayazire kuti munhu achakwanisi kushanda, ndopandakambiswa basa. Ora ndinamiswa basa kudaro chindipaika mari ndiye vane kuenda kumusha, hapana chiri kubuda. Nokudaro vakabata zve mari yangu 25% vikwe 3 years service anangumbopiwa kana senti. Ndo zvakaita kuti ndirewe ndiri pano ndichirambirira ndiri panapa.
Vaarieri vanotiwo vakabhadharira imba yavaigara kwemakore akawanda, saka vaone zvakakodzera kuti vadzingwe mumba umu.
Dzimba idzi muri kuona dzakadai idzi ndakapinda 1981 ndichibhadhara $9.75 asi ndichivabvunza kudaro kuti alright, ini ndaibhadhara rent $9.75 imi makuti ndichienda ini toda kuisa mushandi. Ko inini ndakapedza kubhadhara mari yacho muchiti achabhadhara yakugara mahara, inozogarwa nani? Handiti kana chinhu chapedza kubhadharwa chinogarwa nemunhu akabhadhara. Ndosaka maona inini riri panapa.
Amai Mabel Chipazera vane murume wavo ange achishanda paOld Nick Mine, uye ivo pachavo vaiitawo basa remumba vachishandira mumwe vakuru vakuru vepamugodhi uyu. Vanoti kudzingwa kwavo kwakasiya midziyo yavo yapunzika, uye kwave kuita kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vana vechikoro ndovari kunyanya kuafekta. Kunyanya ndine one ari kubreak barracks asi kuenda kuchikoro, kwaita mwari pamahachu laisi ndine mwana wangu musikana ane mwana ne 3 months tachirara naye pansi, akaenda akaya katorona tete vake nezuro kuenda kunotenda nekuti mhepo yanga yanyanya sezvo zve rain season, zvinhu zvakanaiwa zvitupa zvese, saka taafektwa kunyanya. Government ngaipindire kunyanya ituone pata chimiro chataina nacho chaiti.
Amai Grace Mavangira avo vane mwana wavo ange achishanda pamugodhi uyu achivachengeta ivo pamwe nevamwe vana vavo, vatsinhirawo kuti kudzingwa mudzimba uku kwavaunzira matambudziko, uye vave kutyira utano hwavo sezvo vasingakwanisi kuwana mvura yakachena yakakwana yekushandisa zuva nezuva. Tendai ndomumwe mwana waamai Mavangira, uye ari kuita form 4 pane chimwe chikoro muBulawayo. Tendai anoti ave kutadza kugadzirira bvunzo dzake zvakanaka mushure mekudzingwa mumba uku.
Imimi handichakwanisa kuti ndinyatsoverenga zvakanaka nekuti tiri panze panenge pane mhepo mvura iri kunaya. Kuti ndiverenge mabhuku ari kunaya ari kunyorova, saka kuverenga kwachona kunenge kuzvitinetsei. Kuchikoro ndiri kuendangu asi dambudziko rinenge riri panapa pakuverenga.
Old Nick Mine mugodhi wegoridhe waiva pasi pekambani yeFalcon Gold. Pakupera kwegore ra 2015 kambani yakazivisa kuti yave kuvhara mugodhi uyu nekuda kwekuti goridhe rangi rave kutengwa nemari shoma pamusika wepasi rose. Izvi zvakasiya vashandi vanosvika mazana matatu vatarisana nekurasikirwa nemabasa. Vanoziva zviri kuitika vanoti pane imwe kambani yakazouya ikati ichazoramba ichiita basa pamugodhi uyu, asi vakuru vakuru vekambani iyi vakati vaizotora vashandi vanenge vabvuma kuti vaisazopiwa mari yavo yavaifanirwa kupiwa nekambani yeFalcon Gold. Parizvo nyaya yevashandi veOld Nick Mine iri mudare reHigh Court uko magweta yevashandi ava ari kurwisa kuti vashandi ava vasadzingwe mudzimba vasati vapiwa mugove wavo wakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vakuru veOld Nick Mine kana kumagweta yevashandi ava. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iko zvino tomboenda kuna Mavlas Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook nepaWhatsApp.
Tombokupai zviri kutaurwa nevamwe vatsigiri vedu vepaWhatsApp yeStudio 7.
Gabi havana kuzvira niko ambassador wehu muAfrica. Nokuti pachavo vakakundikana kumirira Zimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa hutano hwevana veZimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa zvipatara zvinokwanisa kuti vanhu vapwe munyika yeZimbabwe. Asi vanhu ivo nehurumende yavo nevanhu ministers avo nemaprime ministers avo vese vanonorapwa kunze kwenyika zvinoratidza kuti vanhu vakakundikana kusimudzira hope yeZimbabwe. So vangagona sei kusimudzira hope yeAfrica ivo vakakoniwa kusimudzira yeZimbabwe. Zvakatero futi tinoendera mberi tichitaura nyaya yekuti vekurovana vakaitwa iko kukunya kusitungwisa iyi. Kuna zvati vanhu vezanupf they are not ready for election but they are ready for fight. Ndozvinhu zvatinofanira kuti tigadzirise isusu sevana veZimbabwe. Hatifanira kuti tirovane kana tichitaura kuti maelection ndedemokirasi. Kurovana pane saini yekutya kuti something is wrong.
Maswera save Studio 7 ndinotenda nekusangana nemi muchirongwa ichi tichitaura nezvekunyoreswa kuri kuitwa vanhu kuti vazovhota mugore rinotevera. Isu hatisi kufara nemafambiro kuita zvinhu pakunyoresa kwavari kuita. Munzvimbo dzakawanda dzatafamba tiri kuona kuti muri kuitwa iya inonzi Gauss law yataiona ichiitika zvakare muna 2013. Takagara isusu tisiri kuvimba nevanhu vezeke ava. Nazvinezvi tiri kuona kuti zvaiitika mugore iroro ndozviri kungoitika iye zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLight Talk The Connection na 8pm tiri kutarisa chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318.
Ko kambo mai kubva kuna mushakabu chioniso marayire tabatasvika kumagomo hechirongwa chedu sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa misoro inavo zvakare.
Sangano reInternational Trade Union Confederation roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu migwagwa isina kuvatsvagira zvekuita.
Nengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwidza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko isika.